This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, Gumiguru 4, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080, ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Ndo tumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe rinokwira kumatare edzimhosva richipokana nemutemo uchangobva kuvandudzwa weLabour Law richiti unotyora bumbiro remitemo yenyika. Vagari vari papurazi rekuchomfuli kwamupandawana voneswa chitsvuku nemauto ayo anonzi ari kuti vabve papurazi iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS rinoti rakakwira kumatare edzimhosva richipokana nemutemo uchangobva kuvandudzwa wevashandi nemabasa kana kuti Labour Law uyo rinoti unotyora bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wesangano iri vaJohn Mufukare vaudza Studio 7 kuti chavari kupikisa mumutemo uyu ndechekuti vashandi vakamiswa mabasa vapiwe mari dzemakore avakagara pamabasa. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi reCongress of Zimbabwean Trade Unions kana kuti COZITU vaLove More Matombo vanoti danho rakatorwa neMCOS iri idanho risina kunyatsofungisiswa pamwe nekutarisiswa sezvo mativi ose akaisawo pfungwa dzavo pamutemo uyu. Ngatinzwe hurukuro yataita nhava Matombo pamusoro penyaya iyi.
Ndinofunga kuti chavasi kunzwisisa ndechokuti mutemo uyu wakadhibhetwa muparlament. Zvinoreva izvo kuti vakasiyana nemutemo wangochinjwa kana kuti nestatutory instrument uchiita kuti uite backdate zvinhu zvakapfuura. But uyu mutemo wakaiswa nemamembers of parliament vachiongorora nokuona zvange zvichiitwa kuti vashandirwi vakutora zvakaitwa neSupreme Court vachizvikanganisa maitirwo azvo. Saka ini handioni vachigona kubudirira kuti vagoti ivo zviri unconstitutional. Handioni kudaro.
Asi hazvina here kunge zvatanga zvanzwikwawo pfungwa dzemasangano anosanganisirawo yevashandi nevashandirwi kuti vazotanga kupikisa nhasi?
Vashandirwi vakaisa maproposals avo. Isuo takaisawo maproposals edu tichipa mamembers of parliament ese arimo tichivapa zvatinofunga kuti ndizvo zvazvinofanirwa kuti zviitwe. Vakagodiskasa. Saka kuti vagozoti zviri kunze kwemutemo zvasiyana nenyaya yecase law yokuti iko kuda vari kuti iwo zvazvakuuya zvadai pakuchiiswa mutemo unobata zvekare. Kana dai zvazvakadaro izvozvo tinoti zvakaipa. But izvi zvaiitwa neparlamendi iekiti yeparlamendi. Saka ekiti yeparlamendi inoshanda iri yega. Ibato rakazvimiririra rehurumende judiciary ibato rakazvimiririra rakadaro. Executive yakazvimirira akadaro. Saka apa hapana kuita conflict aiwa. ndofunga ini ndopa vanenge vari kukona kutadza kunzwisisa nezvemutemo nezveconstitution iyoyo.
Imiwo sevashandi, munofunga kuti danho iri ringakudzosera ishure zvakadii ratorwawo nevashandirwi?
Danho iri richaita kuti kana dare rikaongorora rikati ndizvo, ini ndiri kuona kuti rinomutsa hoihoi chaiyo isingazombopera futi zvachese.
Ava vanga vari mutungamiri werimwe sangano revashandi reCongress of Zimbabwean Trade Unions kana kuti COZITU, Valavumo Matombo, vari parunhare muHarare neStudio 7. Gweta runorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaPhilip Shumba vanoti vagari vepapurazi rechomufuli riri pedyo nemupandawana kumasvingo vari kutyorerwa kodzero dzavo nemauto ayo ari kuvabvisa zvechisimba papurazi iri, kunyange vaine matsamba anovapa mvumo yekugara papurazi iri kana kuti maoffer letters. Vashumba vanoti mauto aya ari kushandisawo chisimba pamwe nekutyisidzira vagari nezvematongerwo enyika, izvo zvaita kuti mhuri dzinosvika 25 dzishupike. Ngatinzwe hurukuro yataita navashumba.
Vagari venzvimbo yechomufundi vakawana court order yakapa mutongo wekuti vanofanira kugara murunyararo nenzvimbo yavainayo yechomufundi farm. Izvi zvakaitwa mushure mekunge veZimbabwe National Army vaedza kuvabvisa zvine chisimba vasina chitongo chinobva kumatare. Saka patakawana court order iyoyo makamupa nerunyararo muchomufundi. Asi mazuva apera ayo, vagari vakazotizivisa zvakare kuti hakuchagariki kuchomufundi. Vanenge vakatyityidzirwa vachinzi chero muine court order isisu hatina basa nazvo, nekuti nzvimbo iyoyo yakapiwa Zimbabwe National Army muna 1980. Saka vagari vari kunzi maoffer letter vakapiwa vakatopiwa nemhosho vanga vasingafaniri kumapiwa. Saka kutaura kwatiri kuita kuno, ndanzwa kuti vagari vakawanda vakatotiza, vakatuta, vamwe vakashandisa marori kutakura nhumbi dzavo pamwe chete nezvipfuyo zvavo vakaenda.
Saka imi zvii zvamakuita kana vagari vakanga vaakutya kuti vange vachiteera nyaya nekutyisidzirwa kwamuri kutaura?
Isisu maonero edu ndeekuti kana takapiwa mutongo nedare, mutongo uyoyo unofanira kutevedzerwa naani nani zvake, sezvo pasina munhu ari pamusoro pemutemo wenyika. Saka isisu tinenge tichiti pava kuda kudzokerwa kudare, kuti dare tindoriudza kuti zvamakatonga zviya pane vasiri kuzvitevedzera, poitwa maproceedings atinoti nechirungu econdempt of court.
Saka matanho aya munotarisira kuatora riini ekudzokera kumatare?
Kutaura kwatiri kuita takachaira nhare kuvagari venzvimbo iyoyo vakasununguka. Pane vakatozvipira vakati vari kuuya kumahofisi edu kuti timhanye mhanye tiite mapepa. Saka tinotarisira kuti mune zuva ramangwana mapepa anogona kunge achitosvika kudare rekwaGutu.
Ava vanga vari gweta riri kumirira vagari vekuchomufuli kumasvingo vaPhilip Shumba vari parunhare kumasvingo kwakare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na Honorable Fortune Chasi, vanova mumiriri wedare reparamende weMazoe South, asi vave kuita zvekuimba mazuva anaya vachishanda nevechidiki vanoridza musambo weZim Dancehall. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 vaChasi.
Aiwa ndotenda.
Honorable Chasi, tiri kuona kuti sekuvimbisa kwamanga maita vanhu maaburitsazve kamwe kambo na Soldier Love. Mungatudzawo kuti kambo aka kanonzani?
Kamba kakanonzi Soko Mukanyi.
Sei makakapa zita rekuti Soko Mukanyi?
Tsokomukanya ini ndinaira Tsokomukanya jala vui mofu ende takaona kuti tikaimba takadaro zvinoitwa kuti vanhu vanyatsodzanisa pfungwa panyaya dzekushanda nechidiki
Zvamuri kuimba mukambo aka muchikurudzira kuti vanhu vange vachizvibata zvakanangana nevechidiki chete here kana kuti nemunhu wese apa
nyaya kuzvibata inyaya inobata vanhu vakuru nevechidiki asi apa tiri kushanda nevechidiki takatarisana nenyaya yedanso tiri kuona kuti kuimba kune mukurumbira asi kune mitauro yakati kuti yatagara tichinzwa kuti dzimwe dzenguva kunorwiwa dzimwe dzenguva kunoshandiswa zvisina kunaka madrugs nezvinonwiwa zvakadaro saka mukanyatsoteeresa rwiyo munonzwa kuti soldier love ari kubvunza kuti ko nai nevachasi takumbokubvunzai kuti makasvika sei pamuri ende then inini semukuru ndakumutaurirawo kuti aiwa chiripo apa kuzvibata unokona kunge uchizvibata kana uchishanda uchiimba wozwa kuti ndo mararamiro ako awakuita ende uchachengeta mhuri yako ende kuti kuimba ibasa kana kuti profession yakangofanana neugweta udhokotera uenjinia saka itawo zvinhu zvinenge zvakanaka wozvibata zvakanaka upetanisi wako kwete kuti kana waita mukurumbira wobva warasa pfungwa dzako wakuita kunge munhu anodya mukurumbira asingagari nevanhu
tichitarisa iko kambo kamakanyora nasoldier love aka mungati kakatora nguva yakaita sei kuti munge muchizokatsikisa
soldier love ndiartist ane chipo chinoshamisa asi ane discipline munhu anoda kuita zvinhu zvakarongeka zviri zvinoitwa nenguva ende haasi munhu anoda kungoburitsa rwuyo rusina kunyatsotsetswa zvakanyatsonaka saka zvakatitorera nguva ndofunga kuti ane mwedzi chaiwo tichishanda parwuyo irworwo
tinokutendai mose magamba edu ezimbabwe akasunungura nyika ino tinogara tikurangarirai dini mudhara chasi ndiri pamazowe nhasi ndiri pahot property ina kilati
Zimbabwe inuya takatsikirira Apane vanhu vakaifira Asi havana kuzokwanisa kupemberera Ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe inuya takatsikirira Pane vanhu vakaifira Asi havana kuzokwanisa kupemberera Ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe ndiropa kwega pakure kure kure Apasi pano Zimbabwe ndiropa kwega pakure kure kure
Zimbabwe inoya takatsikirira Pane vanhu vakaifira Savana kuzokwanisa kupemberera Ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe inoya takatsikirira
Tichitarisawo vamwe vechidiki vamuri kushanda nawo Makashandawo nachairman nevamwe vamakatsikisa nawo dzimbo Asi vaimbi vanenge vari kuchema-chema Kuti nyaya yepiracy inenge iri kukanganisa basa ravo zvikuru zvii zvamuri kuitawo muchibatsirana nedzimwe nhengo dzeparamende sezvo muchipfeka nguwani mbiri kudai kuti dambudziko iri ringe richipedzwa
nyaya iripo ndeyekuti pari kudiwa kuti patarisiswe kuti nyaya dzecopyright dzakamira sei nyaya dzepiracy idzi hadzisi kubata kumimhanzi chete kune vanhu vaita pika yekuba pfungwa kana zvigadzirwa zvinenge zvagadzirwa nevamwe vanhu tine situation iripo yevanhu vari kuba for example maevershap hoko inzatinoziva aya voenda navo vonogadzira kuchina odzoka achitengeswa muno asi muno mune kambani inonzi Evershap ende izvo zvaakutokonzera kuti vanhu vange vachishaya basa saka pajaya yemumhanzi tiri kubatsirana nevamwe takafoma inonzi Zimbabwe Intellectual Property Development Trust iri kubatawo vekudzimu ranobirira mamusicians saka toda kuti tiise pfungwa dzedu pamwe chete inini sagweta nevamwe magweta nevamwe vanhu vanoita zveintellectual property izvozvi kuti tinyatsoona kuti tingabatsirane nehurumende sei kuti tivhare nyaya yepiracy nokuti iri kutouraya mabasa akawanda angadai achitobatsira vanhu vakawanda panyaya dzemari
vechikuru ngatisiridzirei vechidiki nokuti ndiyo nhaka yezimbabwe
Remember first time yetsa katanga kurova rhyme guva rakamboti criticize but still takaramba takasingirira pai vamwe vacho tindiye mwana wa pasta asi akurimba tsimba dzachirasta guva rikati ndakadzingwa kumba but still ndakaramba takasingirira pai umu mulife matiri kumbo irugare tange namo vachakriticize
mbunzo kupedzisira ndeipi imwe kurudziro yamungade kupa vechidiki vanenge vachida kupinda munyaya dzezvemumhanzidzi honorable Just.
Ndinoda kuti kuda vechidiki mumhanzi wakakosha nokuti ndivo unoitira kuti vanhu kana vaomerwa vakateerera mumhanzi vanowanawo mameseji anobva imomo
saka muri kutiwo zvinobatsira izvi pakugadzirawo mabasa munyika omu kwete kuti munhu angomirire kuti regai ndiende kunoshandira ningi
ndizvozvo nyange mukatarisa ini ndakamira basa muna December rekuhurumende kuti ndapindewo mazviri izvozvi anoziva ndiyani ndingatonzwa ndakutindirikutoita tour kuamerica kuuk pese pese ndikatokwanisawo kutorarama nazvo izvozvo saka isizvo kuti kana wabuda basa zvionese opportunity tomutarisa pauri kuti chinhu chaungashandise kuti urarame
aiwa tinokutendai zvikuru vachasi nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndotenda blessing ndotenda zvikuru
manga makateerera kubva kuna honorable fortune chasi vanova nhengo yedare reparamende inomiririra mazoe south asi vave kuita zvekuimba mumhanzi wedancehall nevechidiki vakawanda munyika omu aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru.
Tinokutendai mose magambe eZimbabwe akasunungura nyika ino. Tinogara tikurangarirai. Dini mudhara chasi tiri pamazowe. Nasi tiri pahot property.
Oh!
Ina kila chi.
Ana yafu yeah what the property Zimbabwe ini yajakatsikirira apane vanhu vakaifira siyavana kuzokwanisa kupemerera ndizvo zvino ndibata mumama Zimbabwe ini yajakatsikirira pane vanhu vakaifira siyavana kuzokwanisa kupemerera ndizvo zvino ndibata mumama Zimbabwe ndero pakwega pakure kure kure apasi pano Zimbabwe ndero pakwega pakure kure kure apasi pano
Zimbabwe ino yatakatsikirira pane vanhu vakaifira savana kuzokwanisa kupemberera
sezvo ngwedu yapera ragai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi sangano revashandirwi reMCOS rinopikisa mutemo wakawandudzwa weLabour Law asi sangano revashandi reCOSITU richiti danho ratorwa neMCOS harina kunyanyofungisiswa vagari vepachomfuli farm kumasvingo vooneswa chitsvuku nemauto ayo anonzi ari kuvabvisa zvechisimba kunyange vaine maoffer letters tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina mabhlasi muhlanganya uye